Oameni asta, în această soare, putem temuia ce mă numai America, în special, adică, în urmă, cumva, cu Mușa, cu Zimbabwe, ca cu Africa, cu atât ne temuia ca Oanda, în nu zivirea vanu, cuiva, cu anumite cu Oana, pe Zombo, mă numai America, vane dam putică, uru, recurti, zirinioare, pam temu, kuti ndakwanise kuwana zvombo dambudziko ravanaro nderekuti pfuti dzacho dzavari kuwana dzimwe dzacho dziri kunzi ipfuti dzinoshandiswa muhondo nekushandiswa nechiuto saka vabiden vane dambudziko rekuti vari kuedza kuti vaite mitemo yekuti kana vanhu vari kuwana zvombo atleast vakwanise kuve vachiita mabackground check kuona kuti iye anowana zvombo wacho munhu akamira mushe asi vari kurwiswa
Nezuro va Biden pavakange vachitaura pamusoro penyaya dzekuti dene paitwa mitemo inoitwa kuti dzisangotengeserwa vanhu vese vese pane umwe munhu akapfuura vanhu kuTexas zvakare chakataurwa nava Biden nezuro chii pavakaita musangano nevatori venhau
vakataura zvakawanda vakataura vachishandisa mazwi ekuti itori epidemic kuratidza kuti kufa kuri kuita vanhu nezvombo kwafanana necovid vakataura futi vachiti it's an embarrassment internationally kunyika yeamerica vachitaurawo zvokuti kazhinji vanhu vacho vari kuurawa munyaya dzakadai vanhu vanoti maminorities vanhu vatema nemahispanic saka uye nenyika kuurawa kuri kuita vanhu kwezvichiidya mari yakawanda 280 billion pagore inoenda pakunorapa vanhu kuchipurisa kuti nenyaya idzodzo dzekuurawa kwevanhu
zvino vamanjuna kana makatarisa pfungwa dzevanhu vomuamerica panyaya dzepfuti idzi munoona sekuti vabiden pane zvavanokwanisa kushandudza here
aiwa ndione pane zvavanokwanisa kushandudza nokuti mabato anopikisana aya madhemokrats nemarepublican maonero avo panyaya dzepfuti akatosiyana zvikuru ava vemarepublican vari kuti inyaya yemubumbu remutemo kuti munhu akwanise kuwana pfuti zviri nyore and ndozvavari kusimbisa vari kutotudza mapepa vatapi venhau kuti mutengo yepfuti yatowedzera muna machu muvakaita rekodhi yekutengesa pfuti saka vanhu vari kutowedzera kutenga zvombo panguva yecovid uye pavakanzwa kuti vabiden vari kuda kuisa mitemo yekuomesa kuti vatengi vanhu vatenge zvombo vatowedzera kutenga
munoona sekuti nyaya iyi ichapera sei nekuti pfuti hadzingangorambi dzichingotengeswa kadzichizvara muvanhu kana munhu akapinda muchitoro kana kuti pachikoro akapfuura vanhu kozvanzi kuda pfungwa dzake dzadzisina kunaka zvaramba zvichiitika kwemakore akawanda izvi vamanduna munoona chii chaitika apa
ndoona vachangoisa tumutemo vachishandisa ivavana kuti maexecutive order anenge inenge iri mitemo yaiswa napresident asi haina kuenda nekucongress saka haisi mitemo yakanyanyosimba nokuti mumwe president akava anoishandura kana asingabvumirani nayo dambudziko renyaya yezvombo nekurava kwevanhu haisi handioni kunyanya iri nhamo yekuti kutenga zvombo kuri nyore asi dambudziko riri paculture yevanhu vacho iculture yemuno muamerica iculture yeviolence mukatarisa kubva kumashure kwakatangira nyika ino ichiuya inyika yeviolence saka izvo taraunga vanoshandisa zvombo vanenge vachishandisa mapanga ndokuona kwangu muno munyika vana zveviolence saka vanhu vakatoshandudza culture yacho pamusoro nekushandudza mutemo kana vada kuona zvipere